Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera kurune 31 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kutanga nhasi anochiremba vakatiradzira vadzotera vanga vari kure nemasesions avo savapawo zuva rekuti vafambe mangwana asi nekuvatumi chiremba vekanyirwa zana.
Vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vanodzokera kubasa zvichitevera kuwirirana kwavaita nehurumende. Vanhu makumi maviri nemumwe vanofa mutsaona dzemumigwagwa munyika yose pazororo reEaster. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vatanga kudzokera kubasa nhasi zvichitevera kuwirirana kwavaita nehurumende pazvimwe zvezvichemo zvavo zvavange vachida kuti zvigadziriswe. Vana chiremba vanoti vatambira zvavavimbiswa nehurumende zvichitevera musangano wavaita Health Services Board. Izvi zvinotevera kurudziro inonzi yakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti zvichemo zvavana chiremba zvigadziriswe. Hurumende inonzi ichaisa parutivi mamiriyoni 10 emadhora kuti ishandiswe mukukweretesa vari mubazi rezveutano. Vana chiremba vanotiwo mari dzeon-call allowance dzawedzerwa kubva padhora rimwe chete nechidimbu kusvika pamadhora manomwe nechidimbu paawa imwe chete. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa kutanga kwemwedzi uno uyo uye kuramwa mabasa uku kwaperawo kupera kwemwedzi uno, asi vati kana hurumende ikadududza pane zvavavimbisa vana chiremba vachadzokera zvekare mukuramwa mabasa pasina chiziviso. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezveutano vaDavid Parenyatwa kanawo sachigaro weHealth Services Board Dr. Love Mombengeranwa kuti tinzwe mativi avo. Ray Choto weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vaNkolisi Ngwenya kuti tinzwe zviri kuitika.
Mushure mekuti mutungamiriri wenyika Comrade Emerson Mnangagwa wapindura nyaya dzemachiremba anga achiratidzira nenyaya yekusakutikana nevamirira zvakaita zvinhu muzvipatara. Tazowirirana nasi nehurumende iyo inonzi kuti pachaita kakuwedzera pakamari kanga kachipiwa maachiremba achisada pakati peusiku anonzi maon-call allowance. Then mishonga nezvimwe zvinodiwa muzvipatara zvichita zvichipinda zvishoma nezvishoma muzvipatara zvichiratarisira kuti zveikonomi yedu isiri kunyatsoita zvakanakanaka paine zvomirawo zvakanaka zvinhu zvezvamirawa mushe. Saka tazowirirana machiremba akuzvipatara.
Tingati mawirirana pakupuhwa mari yakadii pamunenge muchitaura nyaya yekuti zvo inenge iri yemacall allowance?
On-call allowance pari zvino inenge yakamira pa 7.60.
Ko pamari yamunotambira pamwedzi yawedzerwa here?
Aiwa, mari yatinotambira pamwedzi inonzi salary haina kuwedzi.
Saka inyaya here yamuri kukurukura nehurumende kana kuti yanga isiri dambudziko yenyaya yemari yamunotambira pamwedzi?
Aiwa, tinozvizwisisa kuti hurumende haina mari, asi pamaon-call tiri kutokushanda pakati peusiku kuna hours akawandisa ndiyaita tichingokumbira kuti
mangamire zvichemo zvakare zvekuti zvo munge muchibetserwa pakutenga motikari dzekushandisa kunge muchienda kumabasa. Nyaya iyi yagadziriswa here?
Aiwa, tichiri kuzotaurirana pamusana pe 10 million yakanzi iri kubuda iyo.
Mungatiudze here zvakati wande ne 10 million yamuri kutaura
iyi iri kuzopuwa vashandiri veutano tizogoverana tichiona kuti tinoita sei iri loni yekudzosera kuti kana vamwe vambowana panoperawo gore vamwe vawana here
muri kuti here imimi hurumende yatichakupai mamiriyoni 10 emadhora yekuti nge muchikwanisa kuchikwereta muchizodzosera hurumende
ndizvo zviri kuitika mamiriyoni 10 aya ndevanhu vese vanoshandira utano zvichisanganisira matiremba manesi maenvironmental health technicians nemazina vazvo
kudzokera kubasa kwamaita uku kwatanga rini
kwatanga nhasi kudzokera kubasa kwataipa
saka vana chiremba vose vanga vachiratidzira vadzokera kubasa kutanga nhasi
vana chiremba vachiratidzira vadzokera vanga vari kure nemasessions avo savapawo zuva rekuti vafambe mangwana asi ndekuvatumi chiremba vekanungwazana
mune chivimbo here Dr. Ngwenya nezvamavimbiswa nehurumende kuti ichaita
nechivimbo kuti vachaita kana vasinge vasina kuzoita taratidzira zvekare kune
avo vange vari mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vamukolisi Ngwenya vachitaura vari parunhare vari muHarare naRejoto weStudio 7. Zimbabwe Republic Police inoti kusvika pari zvino vanhu makumi maviri nemumwe vafa mutsaona dzemumigwagwa munyika yose pazororo reEaster. Mutevedzeri wemutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti tsaona zhinji dziri kukonzerwa nevatyairi vanenge vachimhanyisa motikari dzavo vamwe vachida kupindira dzimwe motikari dzinenge dziri mberi kwavo. Vanyati vatiwo tsaona idzi dziri kuitika munzvimbo dzakasiyana siyana. Vanyati vati gore rino vane zvikwata zvakawanda zviri kushanda nesangano retraffic safety pamwe nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu vachiyambira veruzhinji kuzvibata kana vari mumugwagwa kuitira kuti vasapinda mutsaona. Tabata vanyati kuti tinzwisise mamiriro ezvinhu mumugwagwa.
Vanhu vari kufa vakawanda, taona kuti nezviro kwakafa vanhu 10. Vanhu vakafa imwe yachona munhu akatsikwa nemutyairi kumbare ndokubva mutyairi atiza ndokusara achifa. Vamwe vatatu vakafa kuwaterfalls kwaZindoga apo mutyairi akabuda mugwagwa ndokubva atsika munhu anga ari kunze kwemugwagwa akafa ndokubva vamwe motikari yabheuka pakafa vanhu vaviri. Vamwe vanhu vakafa kunana Karoi pakafa vanhu vaviri motikari payakabuda mugwagwa nekunana Norton. Saka tsaona dziri kuwanda vatyairi vasiri kunyatsotyaira zvakanaka mumugwagwa vanenge vachimhanya vasingateedzeri mitemo. Saka tokumbisa kuti vatyairi zvakanaka titengeredze mitemo parod. Vanhu ngavateedzere mitemo tiremekedzane mumugwagwa. Motikari unenge uinayo asi teedzera mitemo uchiremekedza vamwe vanhuwo kuti zvitsvambe zvakanaka nokuti tsaona dziri kukonzerwa nevanhu vanoovhateka pavasingafaniri kuovhateka. Vanomhanyisa motikari vanotsika vanhu vanenge vakamira kunze kwemumugwagwa. Saka tiri kukumbira kuti munhu wese ateedzere mutemo achaire zvakanaka.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weZimbabwe Republic Police Chief Superintendent Paul Nyati vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe nazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kuvhota muSierra Leone musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika iyo iri kudzokororwa mushure mekunge vanhu gumi nevatanhatu vaikwikwidza vakakundikana kuwana mavhoti anosvika zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana musarudzo yakaitwa kutanga kwemwedzi uno. Sarudzo yemutungamiri wenyika yaifanirwa kunge yakaitwa nemusi wechipiri asi yakabiswa kuitira kuti dare repamusoro rinzwe chichemo chenhengo yebato reAll People's Congress. Vanhu vari kuvhota vachisarudza mutungamiri wenyika pakati pava Samura Matthew Wilson Kamara vebato riri kutonga reAPC uye vaJulius Maado Bio vebato reSierra Leone People's Party. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira kuti pave nechikwata chevaferefeti vakazvimiririra uye vasina divi ravakarerekera panyaya yemhirizhonga yakasiya vanhu vafa pamuganhu weGaza neIsrael nemusi wechishanu. Vanhu gumi nevashanu vemuPalestine vakafa mumhirizhonga iyi uye vanhu chiuru nemazana mana vakakuvara mushure mekupfurwa nemabara epfuti dzemauto emuIsrael. Yasvika nguva yekuti tinzwe tichienda kuna Marvelous Muhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kumbotarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika takanyanyonangana nemadzimai.
Ndinoitwa Sakile Sela Ningoma, ndini Women in Politics Support Unit, ndiri director ndiri ikoko. Chirongo chakanga tinacho changa chiri chirongo chinonzi icho The Election Debate Series, Her Debate. Chirongo chinosvika vamiririri, mabato nevanhu vari kuita sekuti vangada kupinda musarudzo ratakatarisana naro ra2018. Vakasangana vese varipo vari takatakavatarisa tichivanyatsovhunzurusa kuti chakachamushanyatsoita chaicho chaicho chii tisiri pamberi pevanhu vasezvo zvatinotiona zvekumarari kana kuti vari pamatv tisingagoni kuti tisvike pedyo navo tisingagoni kunyatsovhunzurudza. Tinenge tichida kuti tinyatsoona chirongwa chinoita kuti veruzhinji kunyanyanyanya madzimai sezvo tekutarisana nezvakabuda kuzeki kuti takatarisana nevhotazi ro iri kuuya iyi zviri kuratidza sekuti musarudzo iyi vanhu vanenge vakati wandei pavhotazi ro anenge ari madzimai uyezve vanenge vari vechidiki vatinoti vari under 35. Saka tinenge takuda kuti tizwe kuti munhu ari kuda kunotimiririra chii chaicho chaachaita akatarisa masimba anawo. Nekuti chimwe chatinotarisa chatinoona muno muZimbabwe ndechekuti vamiririri vedu vanogona kutivimbisa zvimwe zvinhu zvavanohoshaya masimba ekuti vaite vapinde mumabasa acho. Uyezve vamwe vanoti izvo vanoda kuti vanogadzirisa zvinhu zvakadai zvakadai asi isu semadzimai tatarisa masarudzo yese yakaitika kubva kuna 1980 pane zvinhu zvakati zvisati zvagadziriswa muupenyu hwedu semadzimai. Saka tinenge takuda kunyatsozivisa kuti iwewe chaicho chaiko chii chawanikwa chiripo kana ndikakuvhotera iwewe kuita kuti madzimai awane masimba ekuti vanyatsosarudza vakasununguka vachiziva kuti sarudzo yavo inorevei.
Muri kuona pane madzimai akawanda here ari kupinda imomu mezvematongerwo enyika?
Madzimai gwendo guno varipo chaizvo. Takanzwa chaita paredhiyo peni takanzwa kuti pave nechiunganiswa chinonzi Povo chiri kusanganisa vanhu vari kuti ivo maindependent candidates vari kuda kumiririra zvigaro zvakati siyanei siyanei muno muHarare uyezve nekunze kweHarare takatarisa Zimbabwe yese. Tiri kuona futizve kuti vanhu vakawanda vari independent kunyanyanyanya vakawanda vacho madzimai. Zvinotiudza kuti kune zviri kuitika kumusangano uku kwatagara tichingoona zviri kuita kuti madzimai apupunuke achibuda achiinda mukati mesarudzo. Iye zvino tikatarisa mabato edu atinoziva ari mumparamende yedu atinoziva tine ZANU PF iripo, uyezve tine MDCT, tine MDC. Tikatarisa zvoku mamirira vakaita nezvavari muparlamende iye zvino. Tinoona kuti iyo paramende yacho, madzimai acho, ese vemabata vakavaunganidza. Zvisinei kuti ndowe ZANU, kana kuti ndowe MDC, kana kuti ndowe MDCT. Havana havasi kusvika pa 50%. Zvinoreva kuti mabato avo haasi kubudisa madzimai kuti tigowana nguva yekuti tisarudze uyu neuyu, tigoita sarura yaunoda. Tiri kuwanikwa sekuti vari kubudiswa nemabato avo vari less than 50%. Saka katinenge takusarudza, tichasarudzawo less, result isabudawo iri less than half, because madzimai acho kuri kunzi haasi kubuda munguva yesarudzo. Ati ukainda kumusangano unoziva kuti madzimai uchamawana aripo. Asi sei kana yanguva yezvigaro, nyaya yekusarudza zvigaro kumusangano uku kumaprimary kana kuti kune zvimwewo zvinoshandiswa kuti zvibudise vanhu vachapinda pachisarudzo, tiri kuona kuti madzimai haasi kubudirira.
Mune ramangwana muchange muri kuita sei pasi pechirongwa chenyu chamakaparura ichi?
Tinenge tichiedza kuti tibudise mabato ese ari neserious nekuda kutora vhoti yemadzimai. Tigonyatsonzwisisa kuti bato iri richaita vamiririri vemadzimai here, uyezve umiririri hwemadzimai mubato irori guchasvika here pa50%. Tapfuura paumiririri, chero usiri kumiririra, tinoda kudzivisa kuti izvo chikamu chebato nebato chinenge chiri chemadzimai chinenge chiri chei. Nekuti isisi semadzimai taona kuti tiri kuramba tiri muurombo, urombo hwedu hausi kupera, huri kuwedzera. Handiti tiri kuona kuti nyaya dzemhirizhonga mudzimba nekunze dziri kuramba dzichiwedzera, hadzisi kupera. Tiri kuona kuti panyaya dzehomwe chaiyo chaiyo kuti umire uve munhuwo mushandi palabor iripo, employment, mabasa ari kutaugwa neinvestment dziri kuuya, mabasa ari kutaugwa mazikambani mazihombehombe kana kuti ekuchera. Tiziva kuti madzimai haamo mukuchera uku, uyezve haamo mumaforeign direct investment aya ari kubva achauya. Saka madzimai achawana here employment nezviri kutaugwa izvi mazuva ano? Ndozvatinenge tichangoda kunyatsobata kuti tiedzewo kutiona kuenzaniswa kwemitana kwevarume nevanhukadzi panguva yesarudzo, kuti ramangwana racho ratinenge takuti kuvaka nyika yedu takaita samapolicies anenge akubuda nebato rinenge rapinda muutongori hwenyika, tinenge takuziva kuti uyu ane changu here kana kuti uyu hana changu, tisingatarisi munhu asi mabasa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Sakile Sifela Ningoma kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, regai tichinzwawo Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mafambiro ari kuita vana veZimbabwe zvikuru vanobva muSouth Africa nemuBotswana vachipinda muZimbabwe munguva ino yezororo reEaster, kuti vane matambudziko api avari kusangana nawo. Mukutarisa nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa kunze kwenyika International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari muSouth Africa. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaJuru.
Tinotenda mukoma Jonga.
Tirikuona svondo rino vaJuru, isvondo rezororo reEaster, vamwe vachiti Pasca. Tirikuona kuti vana veZimbabwe vakawanda zvikuru vanenge vainewo pfungwa dzekudzoka kumusha muzororo reEaster irori. Zvakamira sei kumiganho uko mukufamba?
Hongu, tunaona kuti zororo reEaster izororo rinouya mumashure mezororo reKrisimusi. Takatarisa pamazororo ese, ndo zororo guru rakatevedza nerisina mugano kudarika mamazororo ese, uye izororo rekuti vanhu vanenge vabva nenonzi January disease kushupika kukanyanya ndio panguwa kutu wani nga wapeza kubadaro shkweli tishwezi wani nga waka kuru mwara pa nguwa yungi wana wako zopira kuchikoro muna januari saka zururu meri zururu wa kucha shkuru uye tukua na kuti vani kuyangwe zao oba sirikuyu yenda ni uandu wakanyanyi sisa vani wako kutumira zvinhu kumusha zvakanyanya sisa kudarika kutenda kwavo chaiko chaiko watasa vanhu vari kugara kunyika yeSouth Africa vari kutumira zvinhu zvakawanda zvikurusa watasawo kunyika yeBotswana vanhu vari kutumira zvavanhu zvakawanda zvikurusa uye hurumende yeBotswana yazivisa iyo kuti bhodha richange richivhurwa kwe24 hours kusvikira kuti harisi kuvharwa takatarisana nezororo iroriri. So zororo iri zororo rakagadzirirwa zvikurusa asi vanhu zvavo havasi kunyanya kuenda zvakanyanyisisa sezvavanozoita pazororo rekrisimusi asi zvinhu vari kutumira zvinhu zvakanyanyisisa chaizvo zviri kuenda kuZimbabwe.
Tinomboona vedzimotokari nevemabhazi vachikwidza mitengo munguva yemazororo zvaitikawo here munguva ino yeEaster?
Bodo ndanga ndiri chitori muJohannesburg zvara nhasi ndatarisa panonzi papowerhouse ndaona mabhazi anoenda kuHarare ari kuita 450 vanenge vatoti dhureiwo zvavo ndo vanenge vachiita kuma 500 ndaendawo zvekare munzvimbo yePark Station mabhazi mitengo yagara achikuita ndiyoyo ndaendawo zvekare panzvimbo inonzi New Town Bus Terminus taona kuti mitengo inongori pakare ipapo haina kukwira kwayaita zvinhu zvinenge zvitakangoita sezvavo zvakaita uye zvinhu ndo zvinenge zviri kuti dhurei kukwidza zvinhu sezvo zvizvo zvakati wandei kuwanda kwezvinhu kana kuti kwevanhu ndo kunoita kuti mitengo iite seinoti kwirei saka zvinhu ndo zvakati wandei zvekuti zviri kunge zvekuti dhurei pichana kudarika zvazvinosiita mazuva ose.
Takaona mazuva mashoma adarika vajuru hurumende yeSouth Africa ichiburitsa mapasipoti evana veZimbabwe anoita 16 akabatwa aine mumwe mutyairi webhazi adhindisa pamuganhu ipapo paBate Bridge asi varidzi vemapasipoti vasipo uori huri kutaurwawo zvinokanganisa zvakadii kufamba kwevana veZimbabwe izvo?
Hongu inyaya yakaitika iyoyo zvikurusa asi zvinhu zvagara zvinongosiitika nenyaya yekutambura kwevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kutambura kusvika pakuti dzimwe nguva vanenge vasiri kukwanisa kuti vange vachienda kuZimbabwe saka vanogumisira vangobatisa vatyairi mapasipoti avo. Zvinhu zvinogara zvichingoitika kungozobatwa kuti munhu anenge abatwawo uye chinokatika mazwa hurumende yeSouth Africa ndechekuti vakaisa kuti munhu wese anenge achipindisa pasipoti anga achipindisa nechigunwe chake inonzi biometric security saka zvinhu zvotozovakatika mazwa sekuti vanoshanda kuimmigration yavo yeSouth Africa vehome affairs vari kukwanisa kutongodhinga mapasipoti chero muridzi asipo uye hunove huori hweikuku kuSouth Africa hazvina chekuita neZimbabwe asi zvinhu zvinenge zvisingakurudzirwa hazvo asi nenyaya yekutambura kwevana veZimbabwe unopedzisira wangoona kuti zvinenge zvakatongonakirawo vana veZimbabwe.
Asi matanho anozotorwa mushure menyaya dzakadai vajuru munoona here asingazokanganisi vana veZimbabwe?
Zvagara zvinongozovaomesera but vanotenga nekutengesa zvine kuvaomesera sekuti ivo havadi mazuva akawanda pakunogara kuSouth Africa. Vanhu vagara vanotongoda kana vanyanyisa kugara vangade kana masvondo angaite mairi saka zvinhu zvinokanganisa avo vanenge vachida kunoshanda vari kuSouth Africa asi vasina mapepa ekushanda vachisevenzesa ivo mapasipoti vagara vanenge vachida mazuva uye mazuva avo anenge achizopera vari ikoko kuSouth Africa saka ivavo ndivo vane dambudziko iroro kune vanotenga nekutengesa bodo havana kana
aiwa tinotenda zvikuru vajuru nekuwana nguva yekutaura nesu tichiti muve nezororo reEaster rakanaka.
Tinotenda mukoma Jonga muve nezororo rakanaka pamwe nevateereri.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndoti muve nezororo reEaster rakanaka.
Zvonhasi kwanga kusina mitambo yePremier Soccer League munyika Tombo tarisa zvabuda munyitambo yenhabvu kuBritain. Crystal Palace 1, Liverpool 2, Brighton and Hove 0, Leicester City 2, Manchester United 2, Swansea City 0, Newcastle United 1, Huddersfield 0, Watford 2, AFC Bournemouth 2, West Bromwich Albion 1, Burnley 2. Mari makanaka kambo kanona kita zvikuru kanobva kuna baba mechanic manyeruke. Sezvo nguva yedu yapera, rekai tombotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vanodzokera kubasa zvichitevera kuwirirana kwavaita nehurumende. Vanhu makumi maviri nemumwe vanofa mutsaona dzemumigwagwa munyika yose pazororo reEaster. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC. Thank you.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.